zvoreva kuti hapana chachinja pamaonero avo, ende nesu tinobvumirana nazvo kuti hapana chachinja kuZimbabwe, because zvese zvakaitika kuti zvakaitisa kuti masanction aisiwe pekutanga hazvisati zvambochinja. Chakachinja chete musoro wezanupf pavakabvisa one musoro vakaisa mumwe musoro, asi zvese zviri underlying mapolicies avo. Totarisa posa for instance, totarisa aipa, totarisa mamedia reform that isusu sevanhu vemdc have been calling for nguva yakareba. Zvese zvinhu zvakadaro hazvisati zvamboitiwa kuZimbabwe, saka hatisi kuona chinjo rakaitiwa rungaite kuti masanction abvisiwe.
Tichitarisa kuti nyika yakatarisana nesarudzo, munoona zvichabuda musarudzo iyi zvichizoita here kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvizobviswa mune ramangwana?
America iri clear zvinhu zvofanira kuitiwa kuti even maelection acho aoneke semaelection ari free and fair. Chekutanga, media inofanira kuvhurika for everyone. ZBC inofanira kuti ikave marali emapato ese ari kukontesta, not just ezanupf. Secondly, mareform anofanira kuitiwa aakataurwa iwayo ekuti vanhu havafaniri kushungurudzwa kumaelections, vanofanira kuti vavhote vari free and fair. Saka zviri pavari vanhu vezanupf kuti vameke sure kuti zvinhu zvakadaro zviri in place.